No, isu sema demokrasi tinochingamidza kuuya kwaita vanhu vaviri vamahere navangosana moyo. Tinoziziva tese kuti vana vembwa vasvinure musi umwe chete. Chatinoda isu chatinokurudzira semusangano weMDC ndechekuti maZimbabwenzi ese vari kunyunyuta neutongi hweZANU-PF. Ngatibatanei tigare pasi tiite chinhu chimwe chete, tiite chisungo chimwe chete chekubvisa ZANU-PF muhurumende so that tinge tine hurumende inoita zvido zvevanhu.
Mukoma Lloyd.
Zimbabwe inoda mapolitians vanyuwani vane maideas manyuwani. Tanzwa nekurecycla madinosaur ane ma20-30 years achingoti pa the same ideas nyika isingaende kumberi. Saka this I think it's a sign of new things to come kuti vanhu vanyuwani vari kuuya ndo vachachinja sini yepolitics muna 2018. Zimbabwe inoziva president umwe chete since 1980. Saka nguva yose iyi tirikuramba tichingodzorera nemaopposition acho zvose vanhu vagara varimo vachingotenderera vasingadi vasingapanane mabaton stick.
Vahwende manzwa zvataurwa navamusipa vari kuti hakusingoti vamugabi vagarisa asi vamwewo vari kupikisa vacho vane nguva yakareba. Kwakuda vanotemwa dzinobva ropa.
Nyaya iripo haizi yekuti titsvage vanhu vatsvabaiwa. Isu seMDC hatisi kutaura nyaya yemapositions. Chatiri kutaura tiri kutaura kuti vari muno vanhu vatambura zvakanyanyisa muZimbabwe. Chatinoda isusu tiri kuda kuti vanhu vese maZimbabwenzi vese vagare pasi vaite chinhu chimwe chete. Kana maZimbabwenzi vese vakagara pasi vakatenderana kuti mhingi uyu ndiye anofanira kuite president because ndiye ane mukana wokuti tibvise ZANU-PF muhurumende tinowirira nazvo isese MDC. But nyaya yekungoti tingoti taakuti tikuda vanhu vatsva ngatibvisai vanhu varipo. Vanhu vese varipo vatsva because vatsvangirai sekuziva kwatinoita havasati vamboita president wenyika. Vakahwina maelections vakabirirwa zvinozikanwa nemunhu wese. Saka munhu musaru chete aripo ndivamugabe vane 39 years varipo ndiye munhu watiri kukakarisana nesu pamwe chete tese tiri muopposition kuti tivabvise.
Vamusipa.
Ndinobvumirana nezvimwe zvataura navahwenda. No, ishu iripo ndeyekuti Zimbabwe inofanira kuenda kumberi. Patinongopesana ndepekuti how and nani wacho achitungamira. Isi tiri kuti pfungwa dzangu kuuya kuri kuita vanhu vanyuwani zviri kuratidza kuti vanga varipo whether vari kutonga whether kuopposition vagarisa ngavachiacknowledgea kuti no vazvikonewa ngavachipa vamwe vane pfungwa nyuwani vane energy vasina history yokumhara maelections. Haungaiti maelection 6 uchiruza woti ndoramba ndiri munyuwani ndoramba ndiripo. Hazviite. Toda kuti titange new political culture yekuchinja leadership. Ukafoira one election buda popinda umwe ndo culture yepolitics even internationally. Hakuna kuti wodyuma maelection one after the other uramba uchiti aiwa makore angu hazvisati matanga kuverenga kuti one.
Vahwende pindurai chinzi.
Ini handisi kungwirirana navamusipa nekuti nyaya iripo ndeyekuti vatsvangirai havasati vapiwa mukana wokuti vaenderere mberi nemandeti yavakapiwa since 2000. Hazvigone kuti muchitamba nhabvu vatsvangirai munhu ari pabhenji masubstitute moti timu iri kutadza kuhwina saka ngatisaburane vanhu vakagara pabhenji. Hazvigone kuiti. But for now isu as MDC chinangwa chedu hachisi chemaposition. Kana vatsvangirai vakabuda pachena kuti aiwa havasi kuzviimposa ivo pane vanhu paaiwa. Tiri kuti for now as maZimbabwens chinhu chiri kutitadzisa kuti titore nyika tiunze shanduko chinhu. Ndochatiri kuti isusu tese huyai tigare pasi maZimbabwens ese tiongorore kuti chatinesa chaizvo muZimbabwe chii, chingaite kuti shanduko iuye chii, chingaite kuti tichinje upenyu hwevanhu chii. Tisingataure nyaya dzemapositions. MDC hatikudze maposition pamberi.